Tichitevera kurumwa kwevanhu nekatsi dzakanga dziri nechimbuka mupengo mudhorobha rechivhu svondo rapera, bazi rezveutano rinoti riri kutora matanho ose kudzivirira chirwere ichi munyika sezvo chiri kupararira zvakanyanya. Mumwe mukuru mubazi rezvekudzivirira kupararira kwezvirwere munyika, Dr. Reverend Sipago, vanoti zvave kunyanya kutyisa ndezvekuti muzvipatara nemakiriniki hamuna mushonga wechirwere chembwa mupengo.
Vozobayiwa maantirebhisi kazhinji kazhinji. Pachipatara panenge pasina antirebhisi iyoyo. Munotorayirwa kuchinda yemunotenga muuye nayo. Ipapo ndopamwe patirikuita dambudziko. Dzimwe dzenguva munhu anobayiwa tetenasi yoga.
Dr. Spago vanoti vanhu vari kufa sezvo vari kutadza kutenga mishonga iyo iri kudhura zvakanyanya mumafamasi.
Unobayiwa 5 majekiseni iwawo. Chimwe chinonyanya kuti vanhu vasamabayiwa mutengo wawo. Majekiseni iwawo anoti dhure. Tinangotaura kuti anogona kuita $20 rimwe chete. Kureva kuti ubayiwe kosi yacho yakakwana. Unenge wakutarisana nemari inokwana iyo kuita $100. Zvinodhura hongu asi zvinhuwo zvinokosha.
Vanoti munhu akaratidza zviratidzo zvekubatwa nechirwere chembwa mupengo zvakaita sekubuda masiriri, kubvotomoka, kutaura nekuda kungotsenga tsenga, hapedze mazuva anodarika gumi asati afa.
Kana munhu atotanga kuratidza zviratidzo zvataura kuti panenge pasisina, within 10 days tenge tatotaura kuti tenge tatorasikirwa naye.
Dr. Spago vanoti kasi dzinosvika ina idzo dzaive pakatsi dzaishungurudza vanhu muchivhu dzakaurayiwa svondo rapera. Mukuru muboka rezvekushambadzirwa kwemashoko mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. George Kampondo, vanoti vari kukurudzira vagari kuenda kunobayiwa majekiseni ekudzivirira chimbwa mupengo kana varumwa neimbwa inenge isina kubayiwa jekiseni rekudzivirira chimbwa mupengo. Mutauri wekanzuro yechinhoi vatichaona Mulauzi vanoti vane urongwa hwekubatana nemapurisa pamwe nevebazi rezveutano kuti vapfure imbwa dzose dzinenge dzichingombeya mbeya mumigwagwa yedhorobha iri senzira yekuderedza kurumwa kwevanhu neimbwa inova nzira inotapuriranwa chirwere cheimbwa mupengo.
Kana imbwa dzichinge dzashaya vari vanokwanisa kuti dzinge dzakachengetedze nguva zhinji inoenderera mberi nokupa chirwere kana nokuruma vanhu zichiendesa chirwere, nokuti munhu asingakwanisi kunge achichengeta imbwa yake pamba. Saka zvinezvenge zvino taakutaurirana nevamwe vemapazi ehurumende anoona nezveutano, tingakwanisi sei kuzorodza kana kuti tingakwanisi sei kuti imbwa idzi dzinge dzichiwana padzinogona kugara pakachengetedzwa.
Munhu anenge arumwa neimbwa isina kubayiwa anokurudzirwa kubayiwa majekiseni matatu ekudzivirira chimbwa mupengo. Jekiseni rimwe chete rinoita madhora ekuamerica 20, zvichireva kuti munhu anotenga mishonga yemadhora ekuamerica 56 kana kuti $60. Vanochengeta imbwa vanokurudzirwa nemutemo kubayisa imbwa dzavo padzinenge dzave nemwedzi mitatu kubva dzazvarwa, dzozobayiwa zvakare kana dzave negore. Kubva ipapo imbwa inenge yave kubayiwa kamwe chete pagore. Chirwere ichi chinonzi hachinyanye kubata katsi, asi kana chichinge chabata katsi inoonekwa nekuchinja maitiro ayo isingagadzikane, kubuda furo mumuromo, kudedera ichishaya simba kana kuve neukasha. Munhu asingabayise imbwa yake akabatwa anobhadhariswa muripo wemadhora ekuamerica 100. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.